Hongu anyatanga nasi koti ine ngezwa pepera muzo chishanu saka nasi yatanga nezvino management foundation ichipfuurisana nenzira iyo hurumende kana kuti minista vehome affairs yavakaita nayo zvekuti vasatiwedzeredza kugara kwevanhu vemuzimbabwe kupfukidza nezep kuti yanga isiri pamutemo uye inokanganisa bumbiro remutemo zvikuru kodzero dzevanhu
tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya idzodzi kubva padzatanga munoona paine chinobuda here kumatare
chinobuda tinenge tichaitavo mune maonero atinoita uye nemutauriro watatanzwa ite zvino tinoona kuti mashoko ataupwa nemumiririri weNMC Foundation akatikoshei zvikuru pakodzero dzevanhu uye pakuita izvi zvinodaidzwa nekuti administrative justice kuti nzira yakaitwa nehurumende zvikurusa Department of Home Affairs haifambidzani nemutemo wepacha kana Section 33 yeConstitution yemusouth Africa saka tinotoona kuti kana iyoyi nyaya ikahwinwa kana kuti Home Affairs ikabudirira inenge ichatoenderera mberi nekuti tanzwa nhasi pachipiwa mamwe makesi akati wandei anofambidzana nepacha anasikala braini kuti Home Affairs yange ichifanirwa kuti dei isina kubvunza chete vana vekuzimbabwe kuti kodzero dzavo inokanganiswa papi nekuti pasawedzeredzwa mazuva ekugara muzep
vemuzinda wezimbabwe musouth africa vaimbotaurawo kuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira muri kumbovanzwawo here varimo here
chatakangonzwa ndichoi chokuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira vanhu asi chakatakanzwa uye ndechekuti rubatsiro ruzhinji rwavaichauya ekuti vachapa vanhu magwaro ekuzvarwa ava vasina mapepa ekufambisa nemagwaro uye nemapasipoti ndiwo kubatsira kuti vachange vachinyoresa vanhu asi zvimwe kuti vanga vabatsira sei tanga tichati chanyamuchonzwa nekuti vanhu vanga vachema zvikuru neyaya yekuti ako kana tichinge taenda tichange tichida kuziva kuti mbatsira dzedu dzatinadzo muno iyezve kana ndasvika kuzimbabwe inini ndichashanda pamu ndichagara papa kamibvunzo iyoyo tinosangana nayo yakati wandei asi tanga tisati tawana mhinduro